tasangana nhasi standing committee decision yataita hombende yekuti ma MP edu SMDC asuspenda all participation mudare reparamende. Takawana mazanambwanana akaitwa nezuro nedare reparamende yekuti ma MP SMDC alliance anonzi anosuspendwa namai kupe. Saka isu taona kuti isu hatigone kuramba tichitamba mudrama iroro mumazanambwanana akadaro. Saka ma MP edu ese from now on ari kumbosuspenda all participation ese zvavo ma MDC alliance MPs ari kususpenda all participation muparamend nemaplatform ese atinosangana nekuinter nezanupf asi kupinda maari. Chatinoziva isu ndechekuti MDC alliance ndo yakaendesa maimp ayo kuparlament. Saka MDC alliance chete ine kodzero yekuita withdraw kana kuti recall maimp ayo. Amai kupe vaitokondestawo vaine pati yavo havagone kuita recall maimp MDC alliance ava anova akatoisira vanhu kuti vakondesta against.
Ko vana vakadzingwa nezuro ava vachaita sei?
Ma MP EDS wayo ari kunzi akadzorwa namai kupe vasina kodzero achaita pesu maraisi avo ekuona kuti vagadzisa zvinhu zvavo mumatare edzimhosva. Asi chatinoziva ichi ndechekuti MDC alliance bedzi ndiyo chete ine kodzero yekuita withdraw maMP ayo. Semusangano tasuspenda participation yese muparamende tikuenderera mberi nekunokonza kuti maorgans edu emusangano national executive council ne national council tikuenda mberi tichinovakonsulta. Asi chataona isu ndechekuti ZANU-PF yakaita cool muna November 2017 vakaita cool zvakare muna July 2018 iye zvino vaita cool kuMDC nekuti vabvisa utungamiri hwakaiswa nevanhu kugweru hwakaiswa nevanhu kucongress utungamiri hweMDC alliance hwakaiswa nevanhu kucongress ete public platform vachida kuisa tokozanu kupe wavo. Asi taona kuti ZANU-PF yaita makuu matatu pamakore maviri apfuura. Chimwe zvachataita chatawirirana nhasi ndechekuti vakomichi vamudzuri navamonzora vazvidzinga mumusangano. They've already revoked their membership muMDC nekuda kwezvavaita. Chimwe zvedzo zvakare chatawirirana isu ndechekuti hakuna imwe pati nekodzero yekuronga congress mune imwe pati.
Asika dare rakati mai kupe vambofano bata matomu moenda kucongress mukati mwemwedzi mitatu vatamborinyoka.
MDC alliance haisi kuita congress nekuti congress yedu takaita gore rakapera kugweru. ZANU haina kodzero yekuya MDC ichiita congress sezvairida kuita. Saka congress yezanu kuda kuitwa MDC tirikuti nada tirikuramba nekuti isu seMDC alliance takaita congress yedu kudhara. Hakuna pati inobvunzwa kuita congress mune imwe pati. So we say no to a ZANU-PF congress that they want to hold in the MDC. Hakuna imwe pati nekodzero yekunovhiringa constitution yeimwe pati ichida kuti iyo iite congress yayo mukati meimwe pati. Chimwe zvechatakaona ndechekuti term of office emastructures ese a2014 akapera kudhara muna October 2019. Saka dare harigone kufemera mweya unenge warazo rokumutsa matemu nemamandates evanhu akaexpire gore rakapera vachiti ivo vane kodzero yekuita congress eMDC gore rino. Izvozvo hazvigone kuitika. Chimwezve chataona ndechekuti isu seMDC tirikuenderera mberi nekuti tirikuona kuti korona iriko nyaya yecovid-19 tadhiskasa zvakare nyaya yecovid-19 chirwere chashura matongo checovid-19. Tawirirana isu kuti chatiri kuona ndechekuti malivelihoods evanhu kurarama kwevanhu kuri kuparadzwa necovid-19 asi kunyanyanyanya vanhu vari kugara mumaguta neruzhinji rwavanhu rwese rwezimbabwe rwakurarama nekutengesa. Vanhu vese ivavo vari kunonga svosve nemuroma. Lockdown iri kuita kunge yakangoitirwa vanhu vese muzimbabwe vaone vava kurarama nekutengesa. ZANU iri kuenderera mberi chiita zvinhu zvayo chiita sekunge kusina korona. Takawana amai munhu akakwamusuni wachena kushinga kwakazeriwa sanu vari kumhanya achiita mameeting avo. Asi isu semusangano tirikuona kunge lockdown iri ngonzi chete MDC ndoisingafaniri kunge ichiita maactivities ayo.